Ma Warriors achange asina captain wavo Ocean Mushure uyo akakuvara pamwechete na talent chawapiwa uyo aenda ku South Africa kunobatana nechikwata chake chitsva chebaroka mumutambo wavo we Africa Nations Championships ne Namibia. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo uyu kuti ienderere mberi nemakwikwi aya. Pamusoro pezvo, Gerald Takwara uyo aibhebha moto kumakundano ekosapa Castle Cup haasi kutamba zvekare sezvo asati asimba kubva mukurwara kwake uko kwakatanga apo chikwata chemaWarriors ichi chaive muvinduk mumutambo wavo wesondo rapera. Asi maneja wamaWarriors vaWellington Mpandare vanoti mushure mekunge vatarisa zvikwata zvese zviri muPremier Soccer League vanedza vatambi vakaita saHonest Moyo weHighlanders, Denver Mukamba weDynamos, Devon Chapa weCapes United naLeroy Mavunga weYada. Avo vaMpandare vanoti vari kutsiva vatambi vabuda muchikwata ichi. VaMpandare vanoti vane chivimbo chekuti vatambi ava vachatamba zvinodadisa pamutambo nemaBrave Warriors.
Tinovimba kuti ava kupana vatashedza vachamirira nyika sezvo varivo vaonekwa kuti vari kutambawo zviri nani. Pane vamwe vari kutambawo vanogona kunge vakaenzana navo, but kutarisa kuti ava vachamirira nyika vanofanira kuziva kuti kusarudzwa kwavo kunoreva zvakakosha chaizvo panyika, saka tiri kutarisa kuti vachatiitira zvakanaka panyika.
Pari zvino Namibia iri kutungamira 1-0 mushure mekukunda kwavakaita svondo rapera. Asi mumwe muteveri wemaWarriors vaWilliam Mahoko vanoti muNational Sports Stadium maBrave Warriors haapone.
Izvi tiri pamusha pedu ende paNational Sports Stadium sofa hapasati pambo tine clean sheet, hatisi kudyiwa paNational Sports Stadium, saa tiri kutarisira kuti isusu tinohwina.
Pamusoro pevatambi vatsva ava, maWarriors ane vamwe vatambi zvekare vakaita saAbbas Amidu weCapes United, Emmanuel Mandiranga weDynamos pamwe naPrince Dube weHighlanders, avo vane mbiri yekukanda zvibodzwa mumambure. Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaIsaac Maheya vanoti vachitarisa mamiriro akaita maWarriors, Zimbabwe yakatokunda Namibia kare.
Kuhwina takatokutarisira ende tichatokutora kuhwina ikoko.
maWarriors anofarira kukunda nezvibodzwa zviviri kana kudarika zvisina mudzorero kuti vakwanise kuenderera mberi nemakundano aya. Vakakunda sezviri kutarisirwa, maWarriors anosangana nechikwata chichakunda pane mumwe mutambo uyo uriko pakati peLesotho neComoros. Comoros iri kutungamira 2-0 kubva mumutambo wavo wekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.